Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo kubvumbi 12 2020 makatirira ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Wekutanga ndavadzimai wangu ne first born yangu ine 24 years ne second born ine 21 years ndo vari kurwara.
Nhasi tine hurukuro navasosa kudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus pamwe nemudzimai wavo nevana. Mukuru munyadzi zveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi vanoti kugadziriswa kweWilkins Hospital kuchabatsira kurwisa chirwere checoronavirus zvakanyanya. Vatendi vakawanda pasi rose vopemberera kumuka kwaJesu vari mudzimba nekuda kwechirwere checoronavirus. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kufa nekuda kwechirwere checoronavirus pasi rose huri kuramba huchikwira. Mumashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kusangano rinoongorora nyaya dzezvirwere muAfrica reAfrica Centers for Disease Control Prevention, anoti vanhu vafa nechirwere ichi muAfrica vave kudarika zviuru zvinomwe nemakumi mana. MuZimbabwe mashaya vanhu vatatu pari zvino uye vanhu gumi nevana ndivo vabatwa nechirwere ichi. Izvi zvinotevera kubatwa nechirwere ichi kwemumwe murume muHarare neZuro. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica ichiteverwa neEgypt neAlgeria. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora nyaya dzechirwere checoronavirus pasi rose inotiwo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuramba huchikwira uye wadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana manomwe. Vanhu vafa vave kudarika chiuru zana pasi rose. America ndiyo ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi pasi rose. MuZimbabwe sepasi rose vanhu vari kurudzirwa kugara mudzimba. Pavanhu vakabatwa nechirwere ichi munyika gumi nevana, vana vavo ndeve mhuri imwe chete inogara kuruwa. Mukuzeya nyaya iyi tabata vasosa kudya avo vakabatwawo nechirwere ichi vaenda kuDubai chikapararirawo kune vamwe vemhuri yavo.
Ndinotenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Vakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda. Even my doctors, ndinotenda zvema doctors ese achitungamirirwa naDr. Jones weCity of Harare wakandibatsira chaizvo. They come kumba wachizotona kuti tiri kunzwa sei, kana paine any medication yetu iri kuda tovaudza votiigira, kana paine zvozviro pane pari kudzimba vatinovaudza vouya. Madoctors they are coming every day. Saka ndinotenda through the Ministry of Health nekuti rubatsiro rwarutipa zvekuti we are recovering very well. Tinotenda Mwari naizvozvo.
Ko hurumende pane rubatsiro rwairi kukupaiwo here panguva yakaoma kudai?
Ndinotenda His Excellency our President vamunangagwa nehurumende yese vakandibatsira chaizvo pavakanzwa nyaya iyi kuti ndozvaitika kumuri. Vakamira neni chaizvo that giving me all the support yandiri kuda.
Mungatsanangurawo here ukama wenyu nevanhu vose ava vakabatwa vaine chirwere checoronavirus?
Wekutanga ndavadzimai wangu ne first born yangu ine 24 years ne second born ine 21 years ndo vari kurwara
ko kana muchirapwa muri kumba zvinenge zvichifamba sei vana chiremba vanenge vachiuya here kana kuti vanenge vachitaura nemi nepa video pangava pa Skype kana kuti pa nharembozha
aturutenda chaizvo nekuda kwebasa rauri kuita vana madoctors anouya pamba because isusu we are locked in hatisu tendro buda pae ya dipedu nekuda kwekuti hatisu fanota kutapudzira chirwere ichi kune vamwe saka tiri pamba pedu saka vanouya madoctors anouya every morning vachicheka kuna asi kuti tiri sei havambofoni vanongouya every day vachicheka kwatiri kuti vaona kuti pane urwara here pane any medication erudiwa here vachititarisa
asi mungaziva kuti makabata chirwere ichi sei chaizvo here munombofamba here muchienda kunze kwenyika uko
inini ndinobasa rangu ngere ndinotengesa macomputers nemafoni saka ndino maorder ku Dubai saka ndanangoenda as usual kuno order but unfortunately ndakangonoita handizivi kuti ndakasanga ndakaita munyama papi kuti mumashops here mandinotengera kana kuti ndakachibatira mundege here handizivi kana kuti mumarestaurant here pakudya handizivi asi ndadzoka after 3 days ndipo ndakatanga kunzwa pahuro nekupera simba nemusoro waitema chaizvo the following day ndanda kunzwa kupera simba nemusana wakubata saka ihosha inovaya paralyza mabody parts akati wandei at the same time
vasosa kudya avave kunaya mushure mekubatwa nechirwere checoronavirus vachitaura vari parunare kuruwa tichaenderera mberi nehurukuro yedu navasakudya mangwana hurumende iri kuenderera mberi nekugadzirisa zvipatara zvechimbi chimbi zvinorapa vanhu vanenge vabatwa nechirwere checoronavirus matunhu ose kunyange hazvo vakawanda vari kuti hapana zvikwanisiro kuzvipatara zvikuru zvopa kuti kurwisa chirwere ichi kunetse chimwe chipatara change chichigadziriswa chazovhurwa ndechewilkins hospital icho chakafira mutori wenhau Zororo Makamba akatanga kufa nechirwere ichi muzimbabwe mushure mekunge adzoka kubva kunew york kutanga nhasi hurumende yange yatiwo chipatara chemupilo hospital kubulawayo chinenge chave kukwanisawo kuvheneka utachiwana hwecoronavirus mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru webazi rezveutano mukanzuru yeHarare Dr Prosper Chonzi ava vanotiwo pane zvakawanda zvavakadzidza kubva mukufa kwakaita vaZororo Makamba uye vapedza kugadzirisa chipatara cheWilkins
kuva kuti building yacho yanga ichimbogadzirwa kuti inge ichikova pane chimwe chinhanho chekuti kana ukanga wapindawo mumahuzoita kunge usiri pachipatara building yagadzisaka pari zvino taakuisa zvekushandisa imomo mavhendileta mibhedha yaintensive care toisawo mamonita acho zichikwanise kunyatsoshanda zvakanaka vana chiremba vatinyatsoona munhu ari uko iye vari uko vachiona kuti ari kuita sei asi basa rakaitwa zvakanaka chaizvo tiri kutenda vakatibatsira
ndaanani vakakubatsira
vakati wande infrastructure sprucing up yekuti mushandike vanga vari machina vati mukati mavhendileta mibhedha yeICU mabackup yesola yemvura vanhu vemazimbabwe naari kungouyawo vamwe vakabva neuku vamwewo vari kuya neprotective equipment vamwe vari kuya nechikafu chevashandi vamwe vari kuya saka vakangoti wande wande chazonyatsoburisa dzindikana taona kuti tiri kuita sei nechirwere
makakwanisa kuona mavhendileta mangani manje nekuti akambonzwa kuti kwanga kusina kakana imwe chete
so far tine 5 but takapromiswa mamwe akati o
pane imwe nyaya yavaZororo Makamba Dr Chonzi yekuti kunenge kwanga kuchinzi kuchipatara kwanga kusina zvikwanisiro vana chiremba vakazoramba kuvabatsira makazviongorora here izvo
tiri kutarisa nokuti pese panoshayika munhu hapashayikwe muroi asi pamwe pacho ndepekuti tinenge tichibva tadzidza kuti apa taigora chirwere chinyowani chitsva uye vari kuchirapawo vazvimwe zvacho vari kusangana nazvo pekutanga neurombo nokurayirwa nemukomana anga aine future iri so bright asi tine zvatichatsidzawo ndosaka tiri kuongorora hapana here zvaigona kuitwa differently hapana here zvaigona kuitwa zviri nani saka hongu tiri kuzviongorora zvikuru kubvira kuti kwaanga kwazvakatangira mabatirwo akaitwa ari kumuchipatara vazvashandisa zvakazviripo here, nzvimbo yacho yange yakamira sei, madhokita auya here, neshanga aripo here, mamonita. Saka zvese zviri kuongororwa.
Asi changa chiri chokwadi here kuti panga pasina ventilator uye kuti mamwe maplug acho anga asingapindirani neyakazouya?
Muzvipatara zvedu zvemainfectious hospitals hazvina kugadzirwa kuti zvisangane nevarwere vakadaro vanobva wada intensive care. Zvinenge zvichivanzora apa vanenge vane cholera kana TB kana vazhinji vakadaro havadi maventilator. Saka kana achinge adaro anenge akureferewa kune imwe level yatoti secondary level. Kunenge kune chipatara chaizvi chakaita sanaharare kana tertiary level chakaita sanaharare hospital kana kuti parenyatwa. Asi nokuda kwemhando yechirwere chake patara izvi hazvina kuda kumutambira nekuti angaine such an infectious condition. Saka zvanga zvazvikungoti ngatiedzei kuti mwana awane oxygen. Taimbomupa efirst mask but yanga isisakwani nokuti izvo anga unyanyozarirwa. Saka zvinhu zvakawanda ndozvati kutarisa. Saka vakuona kuti ibvinitiri kuti kana panga pasina ngativei nazvo. Kana tikaramba tiri kungoti taungoungana nekuti zvakazodai zvikadai munhu wese achaona kuti ichaigona kunge chakagadzirwa ichaigona kunge chisina. Saka tiri kutoimprova iye zvino izvi navana chiremba vekunana iko kunana parenyato kuti vaifanira kunge vange vachimubatsira ari munzvimbo ine mishini iyoyo. Vakuuyawo kwedu kutibatsirane kuita mishini. So it's unfortunate but ndozvakaita asi kune urombo.
Mukuru mubazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vari parunare muHarare. Mune imwe nyaya, zvizvarwa zveZimbabwe zviri kuSouth Africa zvinoti zviri kunetsekawo zvakanyanya nekuda kwekunzi zvigare mumba nekuti hazvina zvekudya. Izvi zvinotevera kurudziro yemutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa yekuti vanhu vagare mudzimba kudzivirira chirwere checoronavirus icho chabata vanhu vakawandisa munyika iyi kudarika dzimwe nyika dzose dzomuAfrica. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya iyi mutori wedu wenhau Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
South Africa yakazivisa kekutanga kuti munhu ainge abatwa nechirwere ichi musi wa5 kurume. Mumwe muzvina bhizinisi ane kambani inoita zvekuvaka ichipawo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe mabasa vaBrighton Songore vanoti pari zvino vave kutotadza kana kubhadhara vashandi vavo muhoro wekuti vararame.
Songs construction iri South Africa haichakwanisa kuti ichibhadhara vashandi varikuya kumabasa nekuti havasi kuenda kumabasa. Vanhu vakutokuvara futi nenzara. Saka izvezvi mabasa amira kunyange nevarungu varungu havachatomboda kuti utovheta padhuze navo nekuda kwecoronavirus. Is the sound here in Zimbabwe? Brighton Construction iri muno tine matende ati mabasa atirikufanira kuti tiite tikutadza kutoaita tatongovharirwa mukati medzimba and nemari dzedu dzatinenge takachaja nedhora redu hazvichabatsira pose pamwe paichazopera pamwe dhora redu rinenge radona.
Kunoku nevanhu vari kushanda munomu remember vanhu vakabva muZimbabwe vachiuya kuzoshanda muSouth Africa vazhinji havana mapermanent job. Vamwe vacho havatikana kunyange nemapemiti vanoita basa rekuzvishandira remawelding rogadzira magedhi vari kunze kwegedhi vamwe vachitengesa mamops zvakazvichivararamisa but manje nedambudziko rapo iri hapana chekuti vachawana chekudya.
Vasongore avo vanovawo mufundisi musondo yemethodist church vanoti vave kutadzawo kana kunamata pamwe nevamwe semazuva ose.
Takuvara nenyaya yecoronavirus ndoda kudzokera mukati memachechi chaimo chaimo indopinda methodist church in Zimbabwe in South Africa again ndomati vanhu iye zvinota kutopinda chechi pamafacebook pamawhatsapp apa mari yedhata hatina kuti tipinde pafacebook tipinde pawhatsapp zvinotochiita sei korona yatikuvadza.
Chimwewo chizvarwa cheZimbabwe charamba kudomwa nezita chinoti kunyange hazvo kugara mudzimba kwambova pamukana wekuti vagare nemurume wavo zvave kutokonzerawo mvongo mubovoto mumba mavo.
Coronavirus yauraya zvinhu. Baba vari kugara pamba havasi kuenda kubasa. Izve sochka chechu chechu chatakatenga nemari yatakapedzisira kuwana chiri kupera. Magetsi ari kupera anoda kutengwa hapana mari. Havasina kana mabasa nokuti vanoshandira. Havashandire kambani tinovapa mari. Saka ichi chirwere ichi chatikanganisira zvisingaiti. Coronavirus yauraya zvinhu zvakawandisa. Advantage yo ndeyekungoti tinongogara tichitese pambo futi tinongoitawo close but sometimes zviri kutotinetsa futi kwasi togara tichinetsana pambo.
Asi vaMarvelous Mashaya Mombe vanoti kunyange hazvo mutemo uyu wakavaomera vari kukwanisa kuwana nguva yekuve nemhuri yavo.
Ine ma disadvantage mahombe chaizvo ende uye ine ma advantages wo aina hoyo yekuti it also brings the best out of the men kana muri pamba. Iyo yanetsa coronavirus italokerwa pamba ma disadvantage atisiko kwanisa kufamba mashop akavharwa atunzi garai mumba ende vari kuitira utano hwedu kuti chisaramba chichispreada chirwere ichochi saka tiringogara tirimo mudzimba imomo mumabasa atisikuenda ende kune vamwe vanozvishandira mabasa emaoko havasiko kwanisa kuti vachiwana cheuviri vari mudzimba dzavo vasiri kwanisa kuenda kunotsvagira mhuri dzavo ende vanenge vane mabills avanenge vachida kuteerera nekuchengeta vana nekuriritira mhuri saka esh ndo pane big disadvantage but chikuru ndechekuti zvedu tiri vapenyu uye government iri kuwedza painogona kurwisa chirwere chatidai kutinetsa but tinosiyira kuna musiki tichitaiwa zvichaita mwari ariko mwari mupenyu zvine chinangwa
vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chekudya chimwewo chizvarwa chezimbabwe vapisi Maridzo vanoti kugara mudzimba uku kwave kuvaomerawo zvikuru nekuda kwekuti vanhu vakawanda havachauyi kuzotenga zvekudya muhotera yavanoshanda iyo iri kutengesa zvekudya muchivande.
Tiri kuzvinzisa zvakataurwa naPresident muSouth Africa. Asi nyaya yekuti mabasa vanhu vachakwanisa kuuya kuzotenga mumabasa nekuti hatina kana makastoma ari kupinda vachitenga saka basa riri kuita kuti bhizinesi ridzikire lo.
Vamashaya mombe vaenderera mberi vachiti havo mufaro uyu hauna zvaunoreva kana vachishaya chouviri. MuSouth Africa mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru asi mumiririri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti havasati vanzwa kuti pane zvizvarwa zveZimbabwe zvafa here necoronavirus kana kuti kusungwa munguva iyi iri kunzi vanhu vagare mudzimba. Hurumende yeSouth Africa inoti iri kutarisirawo kuti huwandu hwevanhu vachaonekwa vaine chirwere ichi huchawedzera zvikuru sezvo pave nevanhu zviuru gumi vari kushanda kuona kuti vanhu vavhenekwa utachiwana uhu. Kusvika pari zvino vanhu vavhenekwa vanopfuura zviuru makumi mashanu nematanhatu zana masere nemakumi manomwe nematatu. Afrika inoti inoda kuvheneka vanhu zviuru zvitatu pazuva uye pane vamwe vari kupinda mudzimba uye vamwe vachityaira motokari dzavo vhenekwa coronavirus kana kuti mobile testing. Mapurisa nemauto ndiwo ari kuona kuti vanhu vagara mudzimba kuedza kumisa kupararira kwechirwere ichi asi vanorwira kodzero dzavanhu vari kuvapomera mhosva dzekutyora kodzero dzavanhu kusanganisirawo kupfuura vanhu nepfuti. Mumwe mupurisa nemumwe gadhi vari kuferefetwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe murume kuEast London achinze ainge achinwa doro kwete kugara mumba sekurudziro yehurumende. Vamwe mumisha inogara vazhinji vari kuita wakitina gonzo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini Mo Blessing Munjoma.
Makatirira kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata maangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achiti pachirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, mhuri yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ine ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro namuzvare Talent Madhava, mutevedzeri wemutungamiriri wesangano reZinasu, Zimbabwe National Students Union. Tirikubata nyaya yezvedambudziko rechirwere checoronavirus, tichinzwa kuti dzidzo dzavo dziri kuendera mberi zvakanaka here sezvo zvikoro zvakavharwa pari zvino pamusoro pezvechirwere ichi. Ndino mugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki, zviri kufamba here?
Zviri nani kwakati.
Aiwa, tinandiudzewo zvizere pamusoro pezvematambudziko amuri kutarisana nawo sevadzidzi pamusoro pezvechirwere checoronavirus.
Chirwere checoronavirus ichi chaka tinga mumatambudziko akawanda kubva chatanga. Unfortunately muno muZimbabwe hamwatina any record yema students ati afa nekuda kwekorona. But looking at the situation, zvikoro zvakavharwa kubva zvakaita corona outbreak. My institutions ese akavhara nekuda kwelockdown. Tiri pa lockdown kudai so my students zvidzidzo zvedu zvakakanselewa, and there was also a disruption of the academic calendar. You can see kuti semester madeta yanga itanzi yachatanga ichapera asisiriwo madeta atichiri kushanda nawo. Seems kuti almost all the universities now they have resorted to online learning.
Mabata nyaya ye online learning. Nemaonero enyu mungati kuendera mberi nedzidzo muchishandisa dande mutande idanho rakanaka.
E-learning, online learning chinhu chachakatinakira sekuti when you look at technology chinhu chachakanaka chaizvo. Asi we are having difficulties. Why? Because isusu takatasa economic situation yedu Zimbabwe. My parents edu anga akabhadhara fees, ngatasa mafees edu anga akakwira chaizvo, and vanhu vakawanda vasati vatopedza kubhadhara mafisa ya wali kutotambudzika vashoma wangu wakati wakabhadhara. Saka chirikuti netsa pakuti tishandise online inyaya yekuti madata bundles anodhura. Handina kuzviona matotadza kutotaura neni pamasocial media platforms because handitori na data. What's more, kuzowana data rekuti ndirikufanira kunge ndichi researcher ndobva ndazoenda ndono upload assignment. Mamwe mapart 4 students they need to be researching about their projects, their dissertations. Saka that is the greatest challenge. However, the initiative was actually a good thing.
Sezvo vazhinji vari kuchema-chema vachiti havana zvikwanisiro zvekudzidza vachishandisa dande mutande, nemaonero enyu zvikoro zvikaendera mberi zvakavharwa pasina malessons kusvikira nyaya yecoronavirus yagadziriswa, mungati idanho rakaipa here iro?
Isusu sevadzidzi hatirambi kudzidza. DS dzinasu takagara pasi tikati taure nezvenyaya iyi tione kuti tingaita sei, nekuti option yekuti tirambe kudzidza is not an option. Saka tine masuggestions atakagara pasi tikawirirana se organization kuti akasvikawo masuggestions aya akasvika kuMinistry of Higher Tertiary and Education anokwanisa kutibatsirawo.
Ndeapi masuggestions iwavo?
Yekutanga yacho tikuda kuti ministry yedzidzo handitika Higher Tertiary and Education ikwanise kutaura iugara pasi yotaura nemanetwork operators akaita seEconet, akaita seTelecel, akaita seNetOne handiti. Vakagara pasi vobva vataurana navo votenderana kuti kana zvichibvira mastudents akwanise kuaccessa masaiti aec.zw at zero rate. In this case, my students anenge achikwanisa kuenda pama institution sites for mahara. Vachikwanisa kuenda pa portal, for example. Imwe suggestion yatakaona ndeyekuti izvezvizvi ma students ari kukwanisa kuaccessa e-learning, online learning, ndo vakaregista chete. Saka tinokumbira futi kana zvichiita ministry ipe directive measure kuma institutions aya kuti vakwanise kubvumidza even ma students asati aregista kuti vakwanise kuaccessa e-learning.
Aiwa, Muzvare Matava, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki. Mune Zimbabwe tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei nemusi wechipiri panapa panepfenyuro yeStudio 7, apo tichange tichiendera mberi tichitarisa nyaya yezvechirwere checoronavirus. Chirongwa The Connection muineni maikove 8 to 9 p.m. muri Zimbabwe, musakanganwe. Tine urombo kuti hatikwanise kukupai chirongwa ichi semazuva ose, sezvo tiri kukupai chirongwa ichi tiri kudzimba dzedu. Zvisinei, ngatisanganei nemusi wechipiri pachirongwa The Connection muineni maikove. Vanoda kundibata ndiripo paTwitter nepa Instagram at BigMike3, BigMyke3, ndiyo username yangu. Nguva ndiyo yadyanana anokoneka ine mufaro. Ndini wenyu Mike Hove. Happy Easter. Bye bye.
Tinotenda Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu.
Vatereri ndino imba kuti muri nani mazuwa ano e COVID-19. Ini njini tanono kawande mchikamu chedu chezo chitendero ndichiti gore rino chirwere che coronavirus kana kuti COVID-19 chiri kukonzera namo nendufu pasipose chichuraya mazana nemazana evanhu pazuva. Gore rino makereke mazhinji pasipose akazivisa vatendi vavo kuti vasauya kukereke pasvondo reEaster asi kuti vashumire patelevision kana kuti paInternet vari kudzimba dzavo. Umwe mufundisi wekuZimbabwe vari vekereke yeConcerned Family Ministry kuCalifornia, Pastor Fortunate Hobe, vane kereke inobatsira nechikafu mhuri dzisina chikafu chakakwana pamwe chete nevanhu vasina pekugara, vanoti hazvisiri nyore kurega kubatsira. Naizvozvo kereke yavo iri kuenderera mberi nebasa ravo asi vachizvidzivirira kubva kuchirwere ichi. Tabata Pastor Hove kuti vatitsanangurire mashandiro ari kuita kereke yavo apo vanhu vazhinji vachinzi vagare mudzimba uye kuti vasaungana.
Isu sekereke nokuti ushumiri wedu uri kuvanhu vasina pokugara vatinoti mahomeless population. Zvatakaita ndezvokutakati vanhu vamire kumbouya nokuti utano hwavo hunenge huchikosha. Chinhu chatagara tichingotarisira mazuva ose nokuti vanhu vosina kuti vanogeza maoko, vakawana magloves. Saka takambomira asi vanouya mumwe nemumwe tichivashumira dunga munhu. Ndozvatiri kuita isusu. Kana kuti tinoenda tagara tine kusangana, tichifonerana, tichinamata nokudzidzisana. Saka takaosimbisa bazi iroro reushumiri wedu iko zvino kungokurudzira vanhu kuti mwoyo yavo isaramba yakaderera namamiriro akaita zvinhu. Vakurudzirike kuziva kuti Mwari ndiye anogona kuvaburitsa musituation yatiri nokuda kwokuti patakatarisana napo kereke ndiyo inofanirwa kuva iri mhinduro kuvanhu. Saka naizvozvo kuvharwa kwemasuo ekereke kunogona kukonzera kuvhiringika kwevanhu vazhinji. Saka vafundisi tinotoona kuti tinofanira kuramba takabatana navanhu tichitaura navo kuvakurudzira kana vane mibvunzo tichipindura.
Ichechi yenyu inoita zvebasa nokubatsira vanhu, muri kuzvifambisa sei uye pane matanho amunotora here kuzvidzivirira kuchirwere ichi?
Chokutanga chatinoziva kutizvo Kristu Jesu ndiye murapi mukuru, ndi great physician. Norutendo tinomira kuti Mwari vanotirwira asi hatingogumi ipapo. Tinozotora matano okupfeka wokuzvishongedza zvinotaurwa nehurumende, kupfeka magloves kuvhara miromo yedu kuitira kuti tisafema mhepo iya kana kuti vanouya kuzodya chikafu vasatifemera kana isu kuti tisazokonzera kuti vabate chirwere kubva kwatiri. Asi takaona kuti seushumiri ministry yedu kuti tivhare nokuti kwaita chirwere ichi vanhu vanga vasina kwekuzonodya. So takatozoona kutizvo tinotofanira kuvhura samazuva ose. Vanhu vanouya togadzira zvokudya, vouya vodya tovapa mabhegi ekutakura ekunodya. Uye taona mhuri dzakawanda, vanhu vakashayikirwa nemabasa vaakuuya vachizotora chikafu kubva kwatiri. Hatingogumi ipapo, guta rakatikomberedza reParis rinouya richitorawo chikafu. Kozoti kaunti yeRiverside yakatipa patinogara vanouya zvakare vachitora chikafu vachinofidha vamwe vanhu.
Ko zvino Easter yegore rino iyi zvaya zviringika kudai, munozviona sei kuti murambe makabatana nevatendi venyu?
Izvi ndozvakakosha vahwande, kudzidzisa vanhu kuti kereke iri muhana haisi mubuilding. Saka naizvozvo kana akakwanisa kunovhura TV yake akashumirwa chinhu chakanaka, panotidzidzisawo kuti zviyatinoita zviya zvamakere kuti uyo andeve kuchechi yakati, ava kuchechi yakati, havaende kuchechi yakati. Kushaya mano wokukura nokuziva Mwari, kune vakatsaurirwa naMwari kuti vashumire kudurikidza neTV kana neredio. Iko zvino vari kusumuka vachizadzisa gepi yakreatiwa nevirus nokuti vedu havakwanisi kuuya. Takatovaudza kuti paEaster pano metenge muri kumba, asi hazvireve kuti hatiregi kurangarira Kristu Jesu.
Aiwa vateereri, tinotenda zvikuru Pastor Fortunate Hobe ve Concerned Family Ministry ku California. Ini ndini Tanuno Kawande ndichiti ivaine zvekare zvondo rinouya apo tichikunzirai chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Tinotenda Tanonoka uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesse Simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Vaso sakudya avo vakabatwa nechirwere checoronavirus nevamwe vatatu mhuri yavo vanoti vave kunzwa zviri nani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisovo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela kustudio 7 ngesonto mhla zilitshumi lambili kumabasa 2020 mukipstube. Endabeni zethu lamhlanje, sokulabantu abalitshumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe, ngesikhathi odokotela bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngendlela ezijiyeneyo.
Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwane engamatshumi amabili, ugeze ngesepa. Uma usenelisa, geza usebenzise isanitizer.
Abantu bananza ikhefu lepasika bezivalele ezindlini.
Nxa sesikhangelane le-COVID-19 yokuthi uNkulunkulu nguye okhangelwe ngumuntu wonke, sesibona ukuthi ya.
Sizalethulela ezabatsha, ezamasiko lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ukulumende uthi sokulabantu abalitshumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 kwele Zimbabwe kulandela ukutholakala komunye olegciwane leli kobulawayo izolo. Abantu abathathu sebabulawa ngomkhuhlane lo. Umbiko owethulwe luhlangothi olubona ngezempilakahle luthi impilo Central Hospital izaqala kusasa ukuhlola abantu abacatshangelwa ukuthi balomkhuhlane we-coronavirus. Kule mitshina esanda kufakwa esibhedlela lesi iyokuhlola abantu ngesikhathi kulabantu ababili edolobheni leli asebetholakele belomkhuhlane lo. Odokotela bathi lokhu yikho okufunakalayo nxa eleZimbabwe lifisa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane lo osugulise abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele, wabulala abanye njalo abaningi. Inhlanganiso ye-Global Fund isanda kunika eleZimbabwe izigidi ezinhlanu zamadola, $5 million, yohlelo lolu. EleZimbabwe owamanje lilohlelo lokuvalela abantu ezindlini okumele lugqitshwe ngeviki ezayo, kodwa kukhanya engazani kuzangezelelwa insuku zokuthi uZulu ahlale ezindlini loba nje abantu abaningi bekhala ngokuswela ukudla lokunye. UDokotela Rudokumbo uthi kuqakathekile ukuthi kuvinjwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus COVID-19 ngendlela zonke.
Lo mkhuhlane ngumkhuhlane odurayo, ngumkhuhlane ofuna imitshina yohlobo phezulu. Thina njengosapho lweZimbabwe silokho sisasadalala sisadinga leyo mtshina. Siyalicela ke bakwethu ukuthi lizivimbele lingabanjwa ngulo mkhuhlane. Kuqakathekile ukuthi ligeze izandla okwemzuzwane engamatshumi amabili, ugeze ngesepa. Uma usenelisa, geza usebenzise isanitizer. Kuye kuthi kulaba abanelisayo ukugqoka ama face mask, hayi liwagqoke kodwa uwazi ukuthi uyigqoka uphinde uyitshintshe. Kulaba abafuna ukugqoka amaglovisi kusukisele ekuseni kuze kuyefika ntambama, hayi ngiyakucela Zulu, kuqakathekile ukuthi ungathinta ulutho utshintshe amaglovisi.
Abasekela ibandla elibusayo baluncoma kakhulu uhlelo lolu. Umnumzana Believe Gawule ngomunye wabo.
Abantu sebekuzwisisa ukuthi umkhuhlane lo umele uqedwe ngendlela yokuthi abantu bachume besendaweni zabo. Njengalokhu njalo abantu benanzelela belo hlupho olukhulu kakhulu olokudla lako konke kuswelakala kwento zonke ezidingakala empilweni zabo zasuku zonke.
Kodwa ukansela wakobulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abantu bathole nzima.
Noma nje silamukele uhlelo lokuncindezela ukumemetheka kwalo mkhuhlane. Kodwa inkinga esilayo abantu beZimbabwe baza kufanele silwane lesi esiyindlala. Bechathele lesi silwane esibhonga egangeni okuthiwa iCorona. Xa kuliqiniso selo ukuthi ingaba ezaba khona limtshina, singakwamukela kakhulu sibili kungasiza abantu.
Kusenjalo umphathintambo wogatsha lwezisebenzi uSicamfundo Paul Mavima uthi sebelungisa umthetho wokuvimba amakampani afuna ukuxotsha izisebenzi ngenxa yohlelo lokuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19. UMavima uthi manengi amakampani afuna ukwenza lokhu. Ingcwethi ebona ngokudlelana kwezisebenzi labaqatshi umnumzana Davis Ndumiso Sibanda uthi kumele izisebenzi zikhulumisane labaqatshi ngomsebenzi wazo.
Umkhuhlane wecorona yinto entsha esingakaze siyibone, njalo imithetho yethu ezisebenzi kayilungiselelwanga ukukhangelana le mkhuhlane enje esithi thina imkhuhlane egoqela umhlaba wonke. Ukulungiswa kwemithetho yethu wokukhangelele nje imkhuhlane ejayelekileyo umuntu ongathatha khona isikhathi sokuya kwelatshwa lokhala kuthiwa ngesilungu yi-sick leave aphenduke. Kodwa lokhu okuvalisa amakhampani kazange sihlangane laso. So into ephazamisa izisebenzi kakhulu ukuthi azikwazi ukuthi ziyabuyelana nemsebenzini, azikwazi ukuthi imisebenzi yazo iyabe ilokhu isekhona. Njalo lesi sifo esikhuluma ngaso asikasiboni kangako eZimbabwe, ngakho kuzima ukuthi sithi thina sikhona kakhulukazi kumbe sikhona ngokuncinyane, sizwa nje lapha lalapha kulabantu abafileyo, kulabantu abagulayo, singakatholi kuhulumende ukuthi bangaki abantu abafuna abalomkhuhlane lo. Kuzima ukuthi sithi thina abantu bazabuyela njani emsebenzini.
Uthi abantu ngabalaqiniso lokuthi bazathola iholo labo kumbe haji.
Abantu bahlezi ezindlini abakwazi ukuthi bazahola kumbe abasoze bahole. Abanye njalo bahle batshela ukuthi hayi njengoba singasebenzi umse imali kalizi ukuyihola. So ngabantu abakhangelane lendlala ukuthi babe besenza yenza okunye ukuthi baziphandele. Njalo kokwenza yenza akukho ngoba kuthiwani abantu bahlale ezindlini.
Usibanda uthi abazisebenzayo bathole nzima njengoba bephila ngokuthi bathenge bedangisa impahla lokunye okufanayo.
Abaningi kakhulu eZimbabwe bayazisebenza. So abantu abaningi khathesi abazisebenzayo basebezimeni bokuthi bazaphilisa njani imuli zabo ngalesi sikhathi. Inyanga iphelile, iyaphela, kufuneka ukuthi babhadale lapho abahlala khona. Abanikazi bezindlu bazafuna inhlawulo, ukudla kuyafuneka, abantwana bazavula. Sikhuluma nje izikolo zivaliwe kodwa kuthiwa abantwana babhadala inkalakatha zemali ezingama exam fee. Bayithatha ngapha abantu imali yokubhadala zonke lezi mali.
Izisebenzi emhlabeni wonke jikelele zibhekane lodubo lolu njengoba amakampani evaliwe kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Abantu abanengi abalandela ukholo lwesiKristu kanye labathakazelela ikhefu lePasika belandela amasiko abo bathi kuzima ukulinanza lonyaka ngenxa yokuthi umhlaba wonke jikelele uzama ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus COVID-19 osubulele inkulungwane ezilikhulu zabantu. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Abantu bajayele ukukhonza uNkulunkulu bendawonye, ukuhlangana lezihlobo labangane, kudliwe ezifela emlonyeni, njalo kunathwe amanamunede lotshwala nxa kunanzwa ikhefu lePasika. Kulabanye abajayele ukuhlaba imbuzi kumbe inkomo, labagijimisa inkukhu egumeni, kuthunqe uthuli ngekhefu lePasika. Konke lokhu akukho lonyaka njengoba uZulu ecatshele umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 ezindlini. Umkhuhlane lo usubulele abantu abathathu eZimbabwe, loba bekhala abalandeli bokholo lwesiKristu kulabanye abathi lesi yisikhathi sokukhuluma loNkulunkulu umuntu munye ngamunye. Umfundisi Wendisi Mango okhonza eCenter of Life Church edolobheni leHarare uthi abantu wamanje kumele bakhulumisane losomandla njengoba umhlaba uhlaselwe ngumkhuhlane weCOVID-19.
Sesithembe yena njengoba sasivele simele sikwenze abantu bebesebethemba izinto eziningi, abantu bebesikhangela imfundo yabo, abantu bakhangela imali yabo, but nxa sesikhangelane leCOVID leyi 19 yokuthi uNkulunkulu nguye okhangelwe ngumuntu wonke, sesibona ukuthi ya.
Umfundisi Simango uthi kuqakathekile ukuthemba kuNkulunkulu.
Isikhathi lesi sisondeze abantu enkosini ukuthi babekwazi ukuthi yena ungubani vele empilweni zabo.
Kodwa umfundisi Bright Shayanowako owe Visionary of Pressline Ministries udane okumangalisayo ngokwenzakala lonyaka ngekhefu lePhasika.
Knowing that there is this pandemic of coronavirus which has destroyed the movement of the whole nation at large,
khona ukwazi ukuthi leli gciwane le-coronavirus seliphazamisa inhlalakahle yabantu umhlaba wonke, selibulele inkulungwane nenkulungwane zabantu kwamanye amazwe. Kuhle ukuthi abantu bengaze bathintana, i-social distancing, bazilondoloze ngokuhlala behlanzekile isikhathi sonke, njalo balandele uhlelo lokuhlala emakhaya olwe-lockdown. Sikhuthaza amakhona ukuthi baluqakathekise ngaso sonke isikhathi lolu daba lokungathintani, i-social distancing.
Kuthi njalo umfundisi Wison Dutch owe United Evangelical Church in Zimbabwe ukhuthaza amakholwa ukuba aqine kwezokukhonza uNkulunkulu ngalesi sikhathi.
We have seen the strength of the church. We are seeing
lesi simo sesenze saqina njengamaKristu. Siyazi ukuba umuntu wonke uphakathi kokuthandaza nsuku zonke, njalo leyo mithandazo sizwakele khona ezulwini. Siyazi njalo ukuthi uNkulunkulu lokhe esesihlalweni sakhe sobukhosi lokuthi nguye olokhe esabusa emhlabeni lezulwini. Sizaqhubekela phambili ngemithandazo sisazi mhlophe ukuthi uNkulunkulu wethu nguye obusayo.
That God is still on the throne.
Loba kunjalo kulabanye abasemsebenzini ngesikhathi sekhefu lePhasika. Omunye wabo kungumnumzana Leopold Munende, intatheli izindaba esebenza izimele, uthi okudanisayo yikuthi bahlukuluzwa ngamapholisa lamasotsha.
Even sibuya sibile emsebenzini ekuseni yakumiswe bekwethusele betsho siyakubizela endlini kungani kuyala sibile ukuthi sihlonipha.
Isikhulumeli samapholisa uAssistant Commissioner Paul Nyati uyakuphikisa lokhu esithi kabalazinqumo zokuhlukuluza intatheli izindaba. Uthi bazoluhlolisisa udaba lolu. Kusenjalo unkosikazi Sazini Mangena ohlala eDama Falls eHarare uthi ubhoda nsuku zonke edinga ukudla kwemuli yakhe, ngakho kasoze alikholise ikhefu lePhasika.
Azizange sibe lesikhathi sokuthi sidinge izinto like ama-basic ukudla, so asilohlupho sibe nge-lockdown le.
UZulu weZimbabwe uphakathi kokucatshela umkhuhlane we-coronavirus osubulele abantu abaningi emhlabeni wonke jikelele. Kukhanya umemetheka umkhuhlane lo eZimbabwe. Ngimele Studio 7 ngise Harare, ngingu Mavis Gama.
Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi umemetheka okumangalisayo umkhuhlane we-coronavirus emaphandleni kuzwekazi le-Afrika. I-WHO ithi kulabantu abafika phose inkulungwane ezilijumi 8,300 asebebanjwe ngumkhuhlane lo kuzwekazi le-Afrika. Abanye babo abedlula amakhulu amane sebebulewe yi-COVID-19. Emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula isigidi lengxenye akulomkhuhlane lo, abedlula inkulungwane ezilikhulu sebabhubha. Umkhokheli wakweleBritane umnumzana Boris Johnson usephumile esibhedlela lapho ayelaliswe khona ngenxa yomkhuhlane we-coronavirus COVID-19. I-Reuters News Agency ibika ukuthi uJohnson uzaphumula emzini wakhe eCheckers okwesikhatshana engakabuyeli edolobheni le-London. Okwamanje sokwesikhathi sezamasiko esintu.
Senana masiko
wesenzi umandla
lo baba mkhulu
namasiko
babe lobola
usenzi umandla
kakhelo kokobe
namhla kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxe ngokukhona okwenziwa nguhulumende weZimbabwe uthi kumele abantu ababulawa yicoronavirus COVID-19 bathiswe kambe sintwini kuyavuma yini ukuthi umuntu nxa engabhubha athiswe. Ukuze sihlaziye udaba lolusi lomnumzana Edson Moyo ude waphela. Babatewa siyakwamukela kuhlelo. Kambe kuyavuma yini ukuthi umuntu athiswe nxa esekhotheme?
Ngiyakhulu kuhlelo lwezindaba babu Gipsy Dube. Uhulumende angeke akwazi ukuthi abeke umthetho wokuthisa abantu because esintwini umuntu uyabekwa then umuntu avakatshelwe. Napho abekwe khona izukulwana nezukulwana sibe kwazi ukuthi umkhulu simbeke endaweni ethile bamvakatshele because uma esechisiwe then umnotho wakhe uzoyiswa kuphi uyabona because abelungu yibo abachisayo thina ngesintu abantu bamnyama sichisi umuntu siyambeka emangcwabeni kahle ngesintu umzimba womuntu uyahlonitshwa.
Abezempila kahle bathi kumele umuntu achiswe ngoba nxa kungenziwa ngakhonokho kuyahlupha kakhulu ngoba umkhuhlane uyagcina umemetheka.
Abezempila kahle bangatsho kanjalo but esintwini umuntu akachiswa umuntu uyabekwa kahle because izifo ziyafana because umuntu uma ebulewe yi-AIDS akachiswa kodwa umuntu uma esebulewa yi-corona kwamanje ezichiswa kanjalo because kudala abantu besifa bebulawa ngemikhuhlane eminingi bengachiswa kungani lo corona manje sebechiswa ivela ngaphi le ndaba yokuthi abantu bachiswe because sithatha izinto ezamanye amazwe sizenze ezethu umuntu ngesintu umuntu akachiswa umuntu uyabekwa angiboni ukuthi ngempela umuntu uma ebekwe kahle umkhuhlane ungamemetheka kanjani.
Phosela kwelo kugcina baba Moyo.
Elokugcina babu Gipsy ngithi khona abantu bakithi bantu besintu asibeleni kumasiko wethu asibuyeleni kumasiko kwendlela zethu zokuphila singabantu bamnyama siyeke indaba zokuthatha amasiko amanye abantu abazinye izizwe sithatha amasiko amaChina sithatha amasiko amaIndia sithatha amasiko abelungu siyawenza wethu asibuyeleni kundlela zethu zokuphila indlela esaziphiwa nguNkulunkulu zokuphila zobona konke kuzohamba kahle zobona lezifo because okhokho bethu babe nendlela yokuphila babe sithi izifo zikhona bekwazi ukuthi bayahlanganisa lokhu nalokhu umuntu othile umuntu othile bakwazi ukuthi baphile manje sesibheke Western medication esintu asinakile ngicho
siphindeza xoxa ngodaba lolu lomnumzana promise Nkomazana laye oyingcethi kwezamasiko esintu
akukho kungenziwa yini ukuthi abantu bazivikele kulo mkhuhlane bagqoke into ezibavikelayo bayobeka abantu babo kahle kunokuthi abantu bashiswe asikwazi lokho esintwini akekho umuntu wake washiswa noma singabuyela emva lapho esibuya khona asizange sezwa kuthiwa umuntu uyashiswa umuntu uyosiwa sokuyikosa umuntu phela lokho
ngithathele lithuba ukuthi mbonge bonke abakade bekuhlelo lwethu lamhlanje asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Ake sizwe ke ukuthi ulamhla uMike Wobe usiphatheleni kwezabasakhulayo.
Yebo mthoko somuhle Zimbabwe muhle yikude banokuhlelo lwabasakhulayo ngingumike Hove namhla kuhlelo sikobulawayo konthuthu siyathunqa sixoxa lo nkosi khona DVD omsakazo we community podium TV siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we coronavirus. Mnumzana Dibiti, ngiyakwamukela kuhlelo lwethu labasakhulayo, unjani?
Ngiyabonga kakhulu, ngiyaphila mina, njani lana?
Hayi, siyaphila. Awusitshele okuningi mayelana nalo msakazo we community podium TV.
Umsakazo we community podium TV usungulwe ngo January lonyaka. ukhangile kakhulu ukusebenza lezakhamizi. Sesibona ukuthi izakhamizi kwesinye isikhathi azila ama-platform ukuthi bekhulume ngenhlupho kumbe ngenduku abahlangana lazo kuma-communities lapho.
Sikhangela indlela uZulu aziphatha ngayo kulesi sikhathi umhlaba wonke jikelele ulwisana ngalo mkhuhlane we-coronavirus. Ubona ngani abantu bayathola na ulwazi oluthile mayelana ngalo mkhuhlane, ikakhulukazi eZimbabwe?
Ulwazi lungani soluvalwa kakhulu ngendlala le abantu abahlangana nayo. Abazali babo nje ukuthi hayi thina sime lapha emagrosa kusizwe ukuthiwa impuphu yabuya, ukuthi sime duzani lokho hayi kungasihlupha thina sifisa ukuthi sithole impuphu. Kukathi kulabanye abathi khona hayi umkhuhlane lo ngabantu abalemali, sizwa ukuthiwa ofileyo besemelika, ofileyo ubeke waye UK, omunye ofileyo ubengathi ngathi. So kutho ukuthi thina esingazake siyendawo siraiti. Sesinanzelela lathi lenhlane ukuthi i-awareness isafunakala kakhulu ukuthi sigxile ngathi nsuku zonke ukuthi abantu bazwisise ukuthi into le asonto yokudlala.
Kukhanya ngani basakhona abantu abangelalo ulwazi oluthile ukuthi kuhamba njani ngalo mkhuhlane? Kukhona elikwenzayo na ukufundisa abantu njengoba kule fake news ene?
Yeah, besile episode esiyenzileyo amalanga amalutshana adlulileyo lapha nje sizama ukuncedisana lezakhamizi sithi khona kule official WhatsApp number ye-Ministry of Health yeZimbabwe. Leyo WhatsApp number abantu bangakwanisa ukuthola information masinya kakhulu. Nabe le mbuzo khona lapho kuyabe kule menu, uzibuzele nje uzitholele khona lapho. Njalo sasisenza kule toll free number esiyishiyele abantu ukuthi no inamba le lathi siyayisebenzisa ukuthi sikhulume labantu labo, singaze salalela kakhulu lo abantu bezikhulumela ngama audios kuma WhatsApp lapha besenda lama chain messages, izinto ezingelaqiniso kakhulu esikhathini eziningi ezenza abantu besabe. Nabanye kwesinye isikhathi yiku-encourage-ana ukuthi hayi lokhu kusoku-21 vela sifiki, ngcono singene sizenzele izinto zethu ngoba thina siyazisebenza iningi, so akusincedi ukuhlala endlini. So besizama lathi njengehlanganisa ukuthi silokhuze lonke sisasebenza, lonke sisemsebenzini wona lo ukuthi silokhuze i-awareness nge-coronavirus le.
Hayi, siyabonga Debiti ngokungena kuhlelo. Zulukandaba silugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Sohlangana ngolesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngomdaba lomkhuhlane we-coronavirus. Silusize ukuthi ngeke lenelise ukungena kuhlelo njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini. Kodwa ofisa uxhumana lami lakho kungixhuma ku-Twitter njalo ku-Instagram at BigMike3, BIGMYKE3, yoni username yami. Kwaneloka lamhla sohlangana ngolwesibili. Olivalelisayo igama lami nguMikeove. Ithokoza muhle Zimbabwe muhle. Happy Easter. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mikeove. Sokuyisikhathi sohlelo lokholo lwesiKristu. Lamukela kuhlelo vuselela umoya ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Usiphatheleni mfundisi.
Namhlanje ilizwi lethu kuyisonto yovuko ePhasika. Sizalithola encwadini kaLuka isahluko samashumi amabili lane indima ishumi lesithathu sisiya kuma endimeni ishumi lesithupha. Kufundeka kanje. Bheka-ke ababili babo babehamba ngalona lolo suku baya emzaneni othiwa iEmmaus ukude neJerusalema amastadiyo amashumi ayisithupha. Babekhulumisana omunye nomunye ngazo zonke lezo zinto ezahlakeleyo. Kwathi besakhuluma bebuzana, uJesu uqobo wasondela wahambisana nabo, kepha amehlo abo abebambekile ukuba bangamazi. Zihlobo ezithandekileyo, njengoba ngitshilule isonto yePhasika othiwa yi-Easter Sunday, lapho amakholwa umhlaba wonke ekhumbula ukuvuka kukaJesu ngemva kokubethelwa kwakhe esiphambanweni. Nangaka amadoda amabili ayahamba akhulumisana lokho okwakwenzakele ngaleso sikhathi. Kwakuyindaba egudwini wonke umuntu wayeseduzane eJerusalema lakhona eJerusalema yayindaba esekudweni namba ke laba babili ababamsana indlela besiya eMaus wongaba ngamakhilomitha lichomo suka eJerusalema bekhulumisana bebuzana ngazo zonke lezi zinto ezazenzekile. Sihlangana ke namhlanje kuleli phasika labo abantu bonke umhlaba wonke usukela eMelika, uye-Europe, uye-Asia, uye-Africa, uye-Antarctica, umhlaba wonke jikelele uyabuzana, uyakhulumisana, uswela impendulo ngomkhuhlane lo ohlaseleyo igciwane lomkhuhlane othiwa yi-corona kuba yi-COVID-19. Akula bantu ababili abathathu abangakhulumi ngakho, sezihlana lamagama amanye esasingasebenzisi kangako lanxa engayisilungu. Kulabo lockdown, kulabo shutdown, kulabo quarantine, kulabo self-isolation. Ngamagama lawo akhombisa ukuthi wonke umuntu ungaphansi kweyezi leli elimnyama le-coronavirus. Ababili abathathu labo abahlangana khona bakhuluma ngalokho. Kudingwa lamakhambi okusilisa abantu abanye bayedlula emhlabeni. Lamadoda ke labo babekhuluma ngokwakwenzekale eJerusalema. Kodwa okukhulu ukuthi babethi bekhulumisana benjalo kuthiwa uJesu uqobo lwakhe wasondela wahambisana nabo. Lathi zihlobo zenkosi siphakathi kokukhuluma komkhuhlane lo oyisifo sembubhiso, isifo esingumbhuqazwe. UJesu uyasondela ukhuluma lathi namhlanje, usinika ithemba ikuthi kasimboni, siyabuzana singaqedi. Ngoba nalesi sifo sesiqede abantu, kasikhethi, kasibandlululi. Usuka khona le komzarabani usiya ePlumtree, ungene egwandu elipane uye enkabazwe. Wonke umuntu ukhuluma ngaso, kodwa ke ngilishiyela khona ukuthi uJesu labe sikhuluma khona uqobo lwakhe uyasondela, ukuthi amehlo ethu kaboni. Asivuleni amehlo ethu, ungehlala indaba le usiya phambili. Ithiyona uJesu wathi sekhulume labo amehlo abo avuleka bamazi. Ngako uJesu kavule amehlo ethu simazi, asinike ithemba, singalilahli lelo themba ebunzimeni becorona virus ande sifa begula behlezi ezindlini bela kudla bengela msebenzi bekhathele. UJesu ukhona, kasitshise soda sikhulekele. Baba Thixo engcwele, hlala nathi lobobumzima bomkhuhlane lo esiphakathi kwawo, sibusise usilondoloze kuze kufike isikhathi sokubana unqotshwe lo mkhuhlane ngegama lakho, siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu untungamili Nkomo.
umculi u-Everton Ncube weGwamba Super Pit uhlabela ke lapha nge-COVID-19. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo indaba. Sokulabantu abalithumi lane abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe, ngesikhathi odokotela bekhuthaza abantu ukuthi bazivikele ngendlela ezijiyeneyo. Abantu bananza ikhefu lephasika bezivalele ezindlini. Silugqiba lapha uhlelo lwethu namhlanje. Wolivalelisa ngoGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.